chirwere chetyphoid chinokonzerwa neutachiona unonzi Salmonella typhi. Munyori musangano weZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mascara, vanoti chirwere chetyphoid chinopararira kuburikidza nemvura uyezve kudya zvinenge zvine tsvina yemunhu anenge aine chirwere ichi.
Typhoid chirwere chinokonzerwa nekumwa mvura kana kudya chikafu chinenge chakasanganiswa netsvina, atinoti mafeces muchirungu. Chinonyanya kuparadzirwa nekumwa mvura inenge neutachiwana hwetyphoid.
Dr. Mascara vanoti kana chirwere ichi chabata munhu chinoonekwa nezvinhu zvakadai semudumbu, kutemwa nemusoro kana kupisa kwemuviri.
Symptoms acho anogona kuita mudumbu, manyoka, musoro kana kukwira temperature yemuviri.
Vanoti zvinoshungurudza kuti chirwere ichi chiri kuramba chichitora upenyu hwevanhu vachipa mhosva kumakanzuru ayo vanoti haasi kupa mvura yakachena kuvagari, zvisinei nekuti vagari vanobhadharira mvura iyi.
Sezvada tinoshungurudzika kuona kuti magore negore tiri kuramba tichiwana chirwere ichi mumaguta akasiyana muZimbabwe. Chirwere chatingatarisi kuti mukore uno wa2018 tive tichiramba tichinetekana netyphoid. Muonero wedu ndeyekuti maCity Council haasi kuita zvakakwana kugadzirisa nyaya yemvura, because chiri kunyanya kuitika pande chekuti pese papinozoitwa mainvestigations panoonekwa kuti vanhu vanenge vachimwa mvura ine utachiwana uyu. Chinotishamisa ndiyeve zvekuti maCity Council awa akuwana mari yemaratepayers, but ivo havasi kukwanisa kudiriva service yekupa mvura yakachena. Zvichiita izvo kuti malives arasike unnecessarily. I think pada kuti pachinzwe mushandirwo kuitwa nawo maCity Council pave neaccountability.
Dr. Mascara vanotiwo kunyange hazvo chirwere ichi chichirapika chinoda kukurumidzirwa, sezvo kana munhu anobatwa nechirwere ichi akanonokerwa upenyu hunorasika. Mukuru weGweru Residents and Ratepayers Association Vaseliphiwe Cornelia vaudzawo Studio 7 kuti kunyange zvakakosha kuti vagari vawane mvura yakachena, vakurudzirwawo kuti veruzhinji vaite utsanana kudzivirira chirwere ichi. VaCornelia vaudza Studio 7 kuti sangano ravo ratotanga zvirongwa muGweru zvekudzidzisa veruzhinji utsanana pamwe nezvavangaita kudzivirira chirwere ichi, zvinosanganisira kugeza maoko nezvinodyiwa zvisina kubikwa.
Chirwere chetyphoid chirwere chekuti mukanyatsochitarisisa chinogona kunge hesi chichikonzerwa nemvura sematauriro anenge achiitwa nevanhu kuti chinogona kukonzerwa nemvura yakasviba, asi mukazvitarisisa chine kuita nemagariro atinenge tichiita isu sevagari. Pane zvatinotarisirwawo kuita kuti tisange tichigara munzvimbo kana munharaunda inenge iine hutsvina. But chatakaita after tarealiza kuti pave netyphoid muGweru, isu vagari kana semaresidents association takaenda tikaapproacha town clerk tikavati, aiwa, kunzvimbo dzisati dzave nechirwere ichi madii kutidzidzisa kuti tiwane mapreventive measures ekuti tisadini tisaramba tichitapurirana chirwere ichi. Saka training yacho yakaitwa, maresidents association yese muno akauya akakwanisa kuuya achitrainwa. Saka basa redu rave rekuti tichiendawo kunharaunda dzatinogara tichidzidzisawo vanhu kuti izvi nezvi zvazviitwe kana tichida kuti chirwere ichi chisadini chisatibata.
Mumagwara vakabudisa vebazi rezveutano vanoti mvura ine tsvina ndiyo iri kunyanya kukonzera chirwere ichi munyika. Vakatiwo zvimwe zviri kukonzera kupararira kwechirwere ichi miriwo inodyiwa isina kubikwa pamwe nemukaka nezvinogadzirwa nemukaka. Bazi rezveutano rakatiwo vagari vazhinji vanotapurira chirwere ichi vasati vamboratidza kuti vanorwara netyphoid. Bazi rezveutano riri kukurudzirawo utsanana munyika kugeza maoko kana munhu abva kuchimbuzi, kuti vanhu vasabatana maoko pakaunganwa pamwe nekunwa mvura yakafashaidzwa. Bazi iri rinotiwo zvimwe zvingaitwa kushandisa zvimbuzi nguva dzese, kubika zvekudya zvichibva zvakakwana pamwe nekusatenga zvinhu zvinotengeserwa mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 Maharare, ndine Patricia Mudabigwa.